paine mutumbi ndipo panenge pakaungana zvapungu Jehovha.
Oh, wonderful Jesus.
Baba Ishe Jehovha, tinokutenda Ishe wangu Marisa Masimba ose kuti Mwari tinoziva kuti vana venyu kuya kwavaita mukati meimba yenyu Baba vane mibvunzo yavainayo Jehovha. Vana venyu Mwari vamwe vanorwara Jehovha. Vana venyu Baba mutsene makarurama mamwe vari kutsvaga ruponeso Jehovha. Ishe Mwari vari kumusoro kudenga, vana venyu vari kuda mibvunzo, vari kuda mhinduro pamibvunzo yavainayo Jehovha. Mwari tiri kuti munoziva zvakavanzika zvemwoyo yedu sezvataverenga mushoko renyu Ishe wangu Marisa Masimba ose. Uyai mutauri muzevezere kumwoyo yevana venyu Jehovha. Tinoziva hama yedu Baba mutsene makarurama, tinoziva kuti ivo semunhu havakwanisi kutibatsira, hapana anokwanisa kubatsira mumwe Mwari, asi imi Mwari mukauya mukavashandisa Baba, mukakwanisa kuvapa chipo chikuru Baba mutsene makarurama chekuti vakwanise kuzvideredza Mwari mutsene makanaka, vakwanise kuzviisa parutivi Jehovha, vakwanise kuzvipira zvizere kwamuri Baba, mugokwanisa kuvashandisa semudziyo Jehovha, mugokwanisa kuvaridza sehwamanda mangwanani ano Baba. Zvinogona kutiringana, zvinogona kutibatsira Baba, kuti patinozobuda mukati meimba yenyu Jehovha tigokurumbidzai, tigokupai mbiri Baba, tigokwanisa kupa chapupu chekuti chokwadi Mwari vataura nesu. Mwoyo yedu haina kutsva here Ishe paanga achitaura nesu Baba? Tinokutendai nemagwaro averengwa, tinokumbira kuti muazodze Baba. Ishe wangu muchiuya mupe dudziro Baba mutsene makarurama, kuti Baba hama yedu paichatanga kutaura Mwari tinzwe Mwari vachitaura Baba, tione Baba Mwari vachiuya nemhinduro yedu Baba, tione Mwari vachiuya nekupodzwa kwedu Mwari, tiona Jehovha vachigamutsira vanhu, vachigamuchidza vanhu Mweya Mutsvene Baba. Jehovha Mwari munokwanisa kuzviita, nekuti tiri kukumbira zvinhu zvisiri zvitsva kwamuri Mwari, asi zvinhu zvatinoziva kuti ndiwo unyanzvi wenyu Jehovha. Baba tinokutendai maita henyu, tinosiya zvose nekutenda mangwanani ano nemuzita ramambo Jesu Kristu. Amen.
Haleluya.
Amen.
We can take our seats this morning.
Garai zvenyu pasi mangwanani ano.
We appreciate the Lord for bringing us into his house this morning.
Tinotenda Mwari vatunza mimba yavo mangwanani ano.
Hallelujah. We have come to feed from him.
Mauya kuzodya kubva kwaari Mwari.
Hallelujah.
Amen.
He is still the same God.
Ndi Mwari mumwe chete.
He doesn't change.
Havashanduke.
We can change.
Isu tinogona kushanduka.
Hallelujah.
Amen.
We can fail.
Tinogona kukundikana.
But he doesn't fail.
Asi Mwari wedu havakundikani.
Hallelujah.
Amen.
And this is the reason why we worship him.
Ndicho chikonzero tichivanamata Mwari.
Hallelujah.
Amen.
Amen. We also want to appreciate from what we have read this morning.
Tinoda kutenda Mwari nemagwara ataverenga mangwanani ano.
Hallelujah. From Deuteronomy 29 verse 29.
Kubva kuna Deuteronomy 29 verse 29.
Hallelujah.
Amen.
Amen. We just want to speak about the secrets of God.
Tinongotaura pamusoro pezvakavanzika zvaMwari.
Amen.
Amen.
Or the revealed secrets of God.
Kana zvakavanzika zvaMwari zvakazarurwa.
Hallelujah.
Amen.
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 Like the Bible said that the secret things belongs unto the Lord.
Sezvataurwa neBhaibheri kuti zvinhu zvakavanzika ndezvaJehovha Mwari wedu.
Hallelujah.
Amen.
Every secret thing belongs unto the Lord.
Chese chakavanzika ndechaJehovha Mwari wedu.
Me, we can have some secrets.
Zvinoziva kunge tine zvakavanzika.
Hallelujah. But the good part is that the Lord will be knowing what you call a secret.
Asi chinongofadza ndechekuti chakavanzika chako iwe chinozikana Mwari.
But you cannot know the secret.
Hau kunekuziva chakavanzika chaMwari.
Until that secret.
Kusvikira chakavanzika ichocho.
The Lord reveals it before us.
Ivo Jehovha Mwari vatizarurira.
So many times I will say, no, I got a secret in my heart.
Saka nguva dzakawanda ndichiti handine chakavanzika chiri mumwoyo mangu.
I don't want to tell this one, I don't want to tell that one.
Handisida kuzoudza ngana, handisida kuudza uyo.
That is fine, that is okay.
Zvakanaka, zvakanaka.
Amen.
Amen.
But the Lord will be knowing everything.
Asi Mwari vanenge vachiziva chakavanzika chako ichocho.
Hallelujah.
Amen.
So there's nothing you can hide before the Lord.
Saka hauna chaunokwanisa kuvanza pamberi pashe.
But before me and before you, I can hide, or you can also hide something from me. Hallelujah.
Amen.
So we know a secret
is a
knowledge that is hidden. Hallelujah.
Amen.
A secret is a knowledge that is hidden.
Chakavanzika izivo yakavanzwa.
Hallelujah.
Amen.
And is intended not to be revealed.
Uye aina chinangwa oro chikonzero chekuti iswe pachena.
Hallelujah.
Amen.
Is something private.
Chinu chakavanzika.
Hallelujah.
Amen.
Something which is you can say is something confidential.
Chinu chisiri kufanira kuzikanwa nevakawanda.
Or something which is concealed.
Kana kuti chinu chakavharirwa.
Hallelujah.
Amen.
No one who knows that.
Hapana ari kuzviziva.
Hallelujah.
Amen.
It's a secret.
Chingori chakavanzika.
Hallelujah.
Amen.
But on the same verse.
Asi pavhesi rimwe chete.
The Bible say,
Bible not.
But those things which are revealed.
Asi zvinhu zvakaratidzwa pachena.
Amen. But those things which are revealed belongs unto us and asi, our children forever.
Asi zvinhu zvakaratidzwa pachena ndezvedu isu navana vedu nekusingaperi.
So when those things are then revealed before us,
saka kana zvakavanzika zviya zvazozarurwa pamberi pedu,
they are no longer a secret.
Hachisisiri chinhu chakavanzika.
We can now say among us.
Takwanisa kugoverana pakati pedu.
Amen.
Amen.
We can also share with our children.
Takwanisa kugoverana nevana vedu.
Knowing that it's no longer a secret.
Tichiziva kuti chinhu ichi chaiswa pachena.
Hallelujah.
Amen.
Amen. So we are appreciating the Lord this morning.
Saka tinoda kuyemura Ishe mangwanani
ano. And we thank God this morning again.
Tinotenda Mwari mangwanani ano zvakare.
Hallelujah. That there were some secrets one time.
Kuti pane imwe nguva paimbove nezvakavanzika.
But God revealed those secrets.
Asi Mwari vakaisa pachena zvakavanzika izvi.
Hallelujah.
Amen.
That we can share among us.
Kuti tikwanise kugoverana isu pakati pedu.
And enjoy the mind of God.
Tigoropa fadzwa nepfungwa yaMwari.
Hallelujah.
Amen.
Amen. I remember one time I preached here about the coming of an angel.
Ndinovimba ndakamboparidza pano pamusoro pekuuya kwengirozi.
Hallelujah. And we say when the angel comes,
tichiti kana ngirozi ikauya,
it will leave a distinct mark on you.
Inotosiya chidhindo chinogara nekusingaperi.
Hallelujah.
Amen.
When an angel visited you,
kana ngirozi yakakuona,
will leave a distinct mark.
Inosiya chidhindo chausingakanganwe.
Hallelujah.
Amen.
Amen. And we're talking about Peter,
who
was in prison.
Pamusoro pa Petro paakanga ari mutorongo.
And the angel of the Lord visited him in the
prison.
Hallelujah.
Amen.
And the saints were also praying in the house of John Mark. Hallelujah. And the Lord took Peter from the prison. Hallelujah. Amen.
Amen.
And today we are still reading about that. Amen.
Amen.
That the Lord visited Peter while he was in prison.
Kuti Ishe vakashanyura Petro ari mutorongo.
Amen.
Amen.
And he took him out of the jail while he was guarded with strong men.
Ishe Jehovah vakamudzikinura kubva mutorongo raakanga akaiswa mukati-kati akachengetedzwa.
Amen. So when the Lord does his things,
kana Ishe Jehovha vakuita zvinhu zvavo,
it doesn't matter what kind of security is there.
Havana basa nazvo kuti pane vanochengetedza vakadii.
Hallelujah. The Bible said the light came and light in the prison.
Zvinonzi nebhaibheri chiedza chakauya chikapenya mutorongo.
And he smote Peter.
Ndokubva yarova Peter.
And said, saying, arise and quickly, and the chains fell from his hands and feet.
Achimuti sumuka u nekukurumidza ngetani dzaive mumaoko dzikawira pasi.
Hallelujah.
Amen.
That is what the Lord can do.
Izvi ndizvo zvinokwanisa kuitwa naJehovah.
Amen.
Amen.
But this morning you are talking about the secrets of God.
Asi mangwanani ano tikutaura pamusoro pezvakavanzika zvaMwari.
Hallelujah.
Amen.
Amen. And we know God has these secrets.
Isu tinoziva kuti Mwari vane zvakavanzika zvavo.
Amen. Let's go back to this scripture we have read, Ephesians.
Tidzokere kugwaro rataverenga kuna vaEfeso.
He has made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he had purposed in himself.
Iye akati zivisa zvakavanzika zvokuda kwake, sezvo akafadzwa pakufunga kwake maari.
Amen.
Amen.
So no one pushed him.
Hapana akamanikidza kana kugombedzera Mwari.
But he just purposed in himself.
Asi vakangozvifunga mavari.
That he can reveal these things before us.
Kuti vazvarure zvinhu izvi kwatiri.
He has made known unto us the mystery of his will. Oh, sorry, verse 10, sorry.
Verse 10.
That in the dispensation of the fullness of time, he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in him.
Kuti afambise kuzara kwenguva, aunganidze muna Kristu, zvose zviri kudenga nezviri pasi.
Hallelujah.
Amen.
So there are secrets in heaven.
Pane zvakavanzika zviri kudenga.
Hallelujah. And secrets on this world.
Nezvakavanzika zviri panyika pano.
And also secrets in him.
Nezvakavanzika zviri maari iye Mwari.
For we know he is a secret himself.
Nekuti tinoziva kuti Mwari vedu ichakavanzika pachavo.
Hallelujah. But we thank Malachi 4 in our day.
Asi tinotenga Malachi 4 muzuva redu.
Amen. That Amen. He came and revealed this Christ before us.
Kuti akauya akazarura Kristu uyu pamberi pedu.
Hallelujah.
Amen.
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 So when Christ revealed himself,
saka Kristu paakazvizarura,
he wants you and me to know him.
Aida kuti iwe neni timuzive.
Hallelujah.
Amen.
Amen. And we now know the Bible becomes the new book.
Uye takuziva kuti Bible rinobva rava bhuku idzva.
Amen. You can read the Bible and you can see your name in the book.
Unokwanisa kuverenga Bible ugoverenga zita rako mubhuku.
Hallelujah, as the prophet said.
Sekutaura kwazvinoita nemuprofita.
Amen.
Amen.
But you want to see where it is written, Nyararai Makwinya.
Haumboona pakanyorwa kunzi Raymond Mutwira.
Amen.
Amen.
But you can see your name in the book.
Asi unokwanisa kuona zita rako mubhuku.
Hallelujah.
Hallelujah.
You can read the secret of God revealed before you.
Unokwanisa kuverenga chakavanzika chaMwari chakazarurwa pamberi pako.
Hallelujah.
Amen.
There are so many things we can talk about this morning.
Tinogona kutaura pamusoro pezvinhu zvakawanda mangwanani ano.
Which the Lord has revealed before us.
Zvatakazarurwa naShe pamberi pedu.
Amen.
Amen.
There are so many things.
Zvakawandisa zvinhu zvacho.
Hallelujah.
Amen.
Some of the things is this redeemed things of God.
Zvinhu zvacho zvakazarurwa naMwari. Ndoo vatsvene vakadzikinurwa naMwari vari pano.
Hallelujah.
Amen.
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 So we thank the Lord this morning.
Saka tinotenda Ishe mangwanani ano.
That is still God who can reveal himself before us.
Kuti vachiri Mwari vanogona kuzvizarura pamberi pedu.
Hallelujah.
Amen.
Amen. I want to take my first quotation.
Ndoda kuverenga mashoko angu emuprofita ekutanga.
From this message with the prophet preached Gabriel's instruction to Daniel.
Kubva umaridzo yakaparidzwa inonzi kurayira kwaGabriel kuna Daniel.
Hallelujah. Amen.
Amen.
Paragraph 62.
Paragraph 62.
We find out that there is 7-5 in the plan of redemption.
Tinoona kuti pane zvinomwe kana zvishanu muhurongwa hurudzikinuro.
Amen. 5 is the number, and there is 5 sevens.
5 is number, asipane ma 5 7.
Amen.
Ama 7 5, sorry.
The 7 seals.
Sisimbiso zinomwe.
The 7 spirits.
Mweyami nomwe.
The 7 angels.
Ngiro zinomwe.
The 7 trumpets.
Wamanda nomwe.
The 7 churches.
Mazera ekereke manomwe.
Amen. So you see,
Murugwana.
The 5 sevens in Christ.
Zinomwe zishanu zenyasha.
Hallelujah.
Amen.
Amen. This is what the prophet is saying.
Those who are in prophet.
Hallelujah.
Amen.
The 7 seals.
Sisimbiso zinomwe.
The 7 spirits.
Mweyami nomwe.
Hallelujah. The 7 angels.
Vatumwa vanomwe.
The 7 trumpets.
Wamanda nomwe.
The 7 church ages.
Mazera manomwe ekereke.
Hallelujah.
Amen.
We have been reading these things in the Bible before we saw the message of the hour.
Taingoverenga zvinhu zvimu Bible tisati tajekerwa nemharidzo yenguva yedu.
And we wondering what is this.
Tichingonetsekana kuti zvimbori zviiko izvi.
I remember one time in Petaranyai the trumpet.
Ndinorangarira when they were speaking about the trumpets.
I was thinking of the horn of a kudu.
Ndaitofunga pamusoro pe nyanga yenhoro.
Amen. I think there could be also somewhere also thinking.
Ndotenda kuti varipo vaifunga kuti ma 7 trumpets inyanga dzenhoro.
Because ndo nyanga yataona ichiridzwa, wamanda ichiridzwa.
Because that is the trumpet we were accustomed to.
Amen.
Amen.
It was a mystery.
Changa chingori chakavanzika.
Hallelujah.
Amen.
But we thank God of Malachi 4.
Asinotenda Mwari wa Malachi 4.
Hallelujah.
Amen.
Amen. That he came and revealed these things before us.
Kuti vakauya vakatizarura zvinhu izvi pamberi pedu.
Hallelujah.
Amen.
And also we read in the Bible.
Tinoverenga zvakare muBhaibheri.
About the 7 redemptive names of Jehovah.
Pamusoro pemazita manomwe erudzikinuro aMwari.
Hallelujah.
Amen.
And the 7 thunders.
Amen. Amen.
Hallelujah.
Amen.
Amen. Brakut, this thing is one side.
Okay. A computer yaka enda parutini.
Amen.
Amen.
But Marva Chirimari vanorara mamakat misaranas.
But God is still God who is alive in our lives.
Amen.
Amen.
You know exactly what we need.
Vanonyatsozira chaizvo zvatinoda.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Amen. This is the reason why he gave us Malachi 4.
George Konzero vakati tumira Malachi 4.
And we also read from the spoken words.
Tinoverenga zvakare mushoko rakataurwa.
And that all the prophets have been desiring to live in our day.
Kuti vaprofita vose vaishuvira kurarama muzuva redu iri.
Why?
Nekuda kwei.
Amen. Because of the things which have been revealed in our day.
Nekuda kwezvinhu zvakazarurwa muzuva redu.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
So we are approaching the Lord knowing what we are going before the Lord we desire.
Uri kuenda pamberi pashe uchiziva iwo chauri kushuvira.
Hallelujah.
Amen.
Amen. That is still the same God.
Kuti vachiri Mwari mumwe chete.
Amen.
Amen.
Who doesn't fail.
Ndi Mwari vasingakundikane.
Hallelujah.
Amen.
Who knows exactly what we desire.
Vanonyatsoziva chaizvo zvatinoshuvira.
Amen.
Amen.
You know exactly what we need.
Vanonyatsoziva chaizvo zvatinoda.
Amen.
Amen.
So this morning we cannot take everything.
Saka mangwanana hatikwanisi kutora zvese.
Hallelujah. Amen. About the 7 angels.
Pamusoro pevatumwa vanomwe.
Amen. The 7 trumpets.
Pamusoro pehwamanda nomwe.
The 7 churches.
Mazera manomwe ekereke.
The 7 spirits.
Mweyami nomwe.
Hallelujah. The 7 redemptive names of Jehovah.
Mazita manomwe erudzikinuro aJehovah.
Hallelujah.
Amen.
Amen. But we know all these things.
Asi zvinhu zvose izvi tinozviziva.
But let's just lean to this one side.
Asi ngatingorerekerai kurutivi urwu nhasi.
Hallelujah. Amen.
Amen.
We will be talking about the trumpet.
Timbotaura pamusoro pehwamanda.
Hallelujah.
Amen.
Amen. Hallelujah.
Amen.
Amen. Let's take paragraph 71.
Kativerenge paragraph 71.
Same book.
Mubhuku rimwe chete.
The prophet said,
Profita vanoti,
Revelation 6:1 to Revelation 19:21 is connected with the the 70 of weeks.
Zakazarwa 6 kubva pa verse 1 kusvika zakazarwa 19 verse 21 inongotaura pamusoro pe masondo 70.
Therefore, we must stop and explain before we go further.
Naizvozvo tinofanira kumboti timire, timbotsanangura tisatenda mberi.
We must stop and explain why these 70 weeks.
Tinofanira kuti timire, titsanangure kuti sei masondo makumi manomwe.
If you do not, you will miss these seals.
Nekuti tikasatsanangura masondo makumi manomwe unopotsa zvisimbiso.
Hallelujah.
Amen.
So we need to explain so that we can see and be in a position to know these things.
Saka zvinofanira kutsanangurwa kuti kwanise kunge uchigona kuzogamuchira kana kuziva zvisimbiso.
Hallelujah. You will miss the seals.
Unopotsa zvisimbiso.
You will miss the trumpets.
Unopotsa hwamanda.
You will miss the vows.
Unopotsa ndiro dzehasha idzi.
Those plagues.
Matenda ayo.
Those three unclean spirits like frogs.
Mweya mitatu ine tsvina inenge matatya.
Those three wolves, the casting out of the red dragon.
Nenhamo nhatu idzo nekukandwa kure kweshato.
The woman in the sun.
Nemudzimai ari muzuva.
You will miss it or if you do not because it takes place right in here. In this 70th week.
Unozipotsa nekuti zvose zvinoitika musondo rechi remakumi manomwe.
That is where it takes place.
Ndimo mazvinoitika.
Hallelujah.
Amen.
Amen. So the prophet is also showing these other things.
Saka muprofita vari kutiratidzawo zvimwe zvinhu izvi.
That we can miss if we didn't stop and explain.
Kuti unogona kuzvipotsa kana vakasamira vakatanga kuzvitsanangura.
About the vows, about the plagues, about the woman in this.
Matenda nemudzimai ari.
About the dragon.
Pamusoro peshato iyi.
Amen.
Amen.
But if the prophet had not come in our day.
Asi dai muprofita asina kunge akauya muzuva redu. All these things would have remained mysteries.
Hallelujah.
Amen.
But the mysteries of God
asi zvakavanzika zvamwari
remains to God.
Zvinoramba zviri kuna Mwari.
But those which are revealed
asi zvinenge zvazarurwa
is for us
ndezvedu isu
and our children
nevana vedu.
Amen.
Amen.
This is the reason why we are talking about these things.
Just konzero tikutaura pamusoro pezvinhu izvi.
Because these things have been revealed.
Nekuti zvinhu izvi zvakazarurwa.
And we are now seeing them plainly before us.
Uye takuzviona pachena pamberi pedu.
Hallelujah.
Amen.
Amen. But one time we've been reading these things.
Asi pane imwe nguva taiverenga zvinhu izvi.
And we could not understand them.
Tisingazvinzwisise.
Hallelujah.
Amen.
But the coming of Malachi 4.
Asi kuuya kwaMalachi 4.
We can now sit down and explain these things.
Takwanisa kugara pasi togona kutsanangura zvinhu izvi.
Hallelujah.
Amen.
Amen. Okay, we'll come back to this paragraph 72 again.
Tichadzoka ku paragraph 72 iyo izvakare.
Hallelujah.
Amen.
Amen. But from the spoken word which I have read this morning.
Kubva ku spoken word zvataverenga mangwana neano.
Hallelujah. We are seeing the Gabriel instructing to Daniel.
Tikuona Gabriel achirayira Daniel.
Amen. He was instructing him something.
Pane zvaaitorayirwa iye Daniel.
Hallelujah.
Amen.
Amen. Because Daniel had been taken into captivity.
Nekuti Daniel anga atorwa kuenda muutapwa.
Hallelujah. Amen. And the prophet said,
Prophet anoti,
Daniel was taken into captivity when he was around 12, 14 years.
Prophet anoti, Daniel akaenda muutapwa ari makore anosvika 12 kana 14.
Hallelujah. And was now taken into captivity.
Ndobva atorwa kuenda muutapwa.
Hallelujah. Where there was no fellowship. He was in the heathen land. Hallelujah. But the Bible says, let's save this verse. Daniel chapter 1 verse 8.
Daniel chapter 8.
But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested the prince of the eunuchs that he might not defile himself.
Asi Daniel wakatsunga mumoyo make kuti haangazvisvibisi nezvokudya zvamambo kana newaini yaainwa. Saka wakakumbira kune muchinda wavaranda kuti arege kuzvisibisa.
Hallelujah.
Amen.
Daniel at that age.
Daniel pazera rake iroro.
He purposed in his heart.
Akatsunga mumoyo make.
That he was not going to defy himself.
Kuti haaizozvisibisa.
With the things of the world.
Nezvinhu zvenyika.
Hallelujah.
Amen.
Amen. What more of us today? Amen.
Amen.
Just missing two services.
Kungopotsa ma service mairi bedzi.
We'll be hearing stories.
Takutonzwa zvakawanda.
Just 1 month away from the saints.
Wangova nemwedzi mumwe chete usiri pakati pevatsvene.
We'll be hearing stories.
Takutonzwa nyaya dzakawanda.
Hallelujah.
Amen.
Why can't you be like Daniel?
What did you call Daniel?
Who said he purposed in his heart?
Uyo akatsunga mumoyo make.
Hallelujah.
Amen.
That he was not going to defy himself anything of the world.
Kuti haizozvisibisa iye nezvinhu zvenyika ino.
Hallelujah.
Amen.
Because something had revealed before him.
Nekuti pane changa chazarurwa pamberi pake.
Hallelujah. He had seen the secrets of God before him.
Angaona zvakavanzika zvamwari pamberi pake.
Amen. Hallelujah.
Amen.
With this message of the hour which you have received in this day.
Nemharidzo yedu yenguva ino yatakagamuchira muzuva redu.
Hallelujah. Ukaona wakundika kuti hauchakwanisi kuendera mberi nemessage ine.
If you find yourself that you have given up and you can no longer continue in the message.
Usamboiza kuita gentleman kuti no, ndakuona zvimwe zviri nani.
Don't try to be a gentleman and say, I've got a new revelation. Just leave the message and go on and do whatever you want to do.
Amen.
Now, if it is revealed to you, then come back to the message.
Amen.
Amen.
Than to try to portray as if you have got another revelation. You cannot have a better revelation than this. Hallelujah.
Amen.
Amen. So
if you find that things are difficult for you, this message is difficult.
But before you
go, talk to the elders about your decision. They will help you.
Amen.
Amen.
For we need one another. Over yonder.
Nekuti tinoda kuti tiyambuke tese kwenda.
Hallelujah.
Amen.
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 the Feast of Trumpets.
Mutambo we wamanda.
147.
Paragraph 147.
There, the gathering of Israel is the trumpets.
Iko kuungana kwa Israeli ndio wamanda zacho.
Hallelujah.
Amen.
The gathering of Israel is the trumpets.
Kuungana kwa Israeli ndizo wamanda zacho.
Amen.
Amen.
Leno Malachi 4 angasina kuuya tisaizvikuverenga izvi.
If Malachi 4 had not come, we would not be reading this.
Hallelujah.
Amen.
The trumpets is to gather Israel.
Wamanda dziripo kuunganidza Israel.
Notice the very first trumpet sound.
Tarisai pakarira wamanda yekutanga.
Blood, fire, hail and everything.
Ropa moto chivhura mawe nezvese.
Scatter the ground.
Zvakaparadza pasi.
Hallelujah.
Amen.
See? What was he doing?
Mwari vakanga vachiitei?
Bringing Israel out of the spiritual Egypt.
Vanga vachibuditsa Israeri kubva paEgipita yepamweya.
See, back into his homeland.
Kuvadzorera vaIsraeri kunyika yechipikirwa.
Because there's no way Israel can be blessed.
Nekuti hapana imwe nzira yekuti Israel inogona kuropafadzwa.
Whilst it is outside its homeland.
Kana iri kunze kwenyika yavo yechipikirwa.
There's no way you can get God's blessings.
Hapana imwe nzira yekuti wane maropafadzo aMwari.
Whilst you are outside his presence.
Kana uri kunze kwehuvepo hwavo.
Hallelujah.
Amen.
You can only receive God's blessings.
Unogona kungowana bedzi maropafadzo aMwari.
Hallelujah.
Amen.
When you are in his presence.
Kana uri muhuvepo hwavo.
Now let me say this right here.
Regai nditaure izvi pano.
That every trumpet that blown under the sixth seal.
Kuti wamanda yose yakarira. Yakarira pasi pechisimbiso chechitanhatu.
Hallelujah.
Amen.
Every trumpet.
Wamanda imwe neimwe.
Which blown?
Yakaridzwa.
Amen. Blown under the sixth seal.
Yakarira pasi pechisimbiso chechitanhatu.
Hallelujah.
Amen.
We read before about the five sevens.
Taverenga pamusoro pezvinhu zviya zvinomwe zviri zvishanu.
Hallelujah about the seven spirits.
Pamusoro pemweya minomwe.
The seven trumpets.
Pamusoro pehwamanda
nomwe. The seven angels.
Vatumwa vanomwe.
The seven churches.
Mazera ekereke manomwe.
Hallelujah. Amen.
Amen.
We'll get to it in a few minutes.
Tichasvika kwazviri ma minutes mashoma.
Where we caught the seal there.
Patichaona chisimbiso ipapo.
Amen. All the trumpets sounded under the sixth seal.
Wamanda dzose dzakarira pasi pechisimbiso chechitanhatu.
Amen.
Amen.
So the trumpet will blow under the sixth seal.
Saka wamanda dzose dzinorira pasi pechisimbiso chechitanhatu.
Hallelujah.
Amen.
Amen. All the trumpets.
Wamanda dzose.
They will blow under the sixth seal.
Dzinorira pasi pechisimbiso chechitanhatu.
Amen. Why are we mentioning these things?
Kosei tiri kutaura zvinhu izvi.
Amen. Because they've been revealed before us.
Nekuti zvakazarurwa pamberi pedu.
It's now for us and our children.
Zvazvedu nevana vedu.
Let's talk about it.
Ngatitaure pamusoro pazvo.
Hallelujah.
Amen.
Because the seventh seal, there was silence.
Nekuti pachisimbiso chechinomwe pakava nerunyararo.
Amen. I'm tempted to read the scripture. Let's go to the verse. Revelation chapter 10.
And the kune zvakazarwa 10.
I was telling these brothers at the project that some of the verse and quotation they will catch up.
Nachitaura hama dziri pa project kuti mamwe ma verse nema quotation munozongotsvagawo pandinenge ndamataura.
And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillar of fire.
Zvino ndakaona mumwe mutumwa une simba achiburuka kudenga. Akapfeka hungu wakanga uri pamusoro wake. Chiso chake chakanga chakaita sezuva. Netsoka dzake sembiru dzomoto.
And he had in his hand a little book open. And he set his right foot upon the sea and his left foot on the earth.
Wakanga wakabata bhuku duku yakazarurwa muruoko rwake. Akaisa rutsoka rwake rworudyi pamusoro pegungwa nororuboshwe pamusoro penyika.
Amen.
Amen.
Let's go back to our quotation.
Ngatidzokere kuquotation yenyu.
Amen. Because the seventh seal, there was silence. I think I missed my face. No one knew that was the minute or the hour that Christ would come.
Apana paive nenyararo, apana izive minute kana hour yaifana kuya Christ.
Hallelujah. As he revealed it to us.
Sesa akazvizarura kwatiri.
Amen.
Amen.
Mark chapter 13 verse 32 say that.
Mark chapter 13 verse 32 inotaura izvozvo.
Amen. Mark, okay. Okay, let's go to Mark. Day and that hour,
asi kana riri
no man, no, not the angels which are in heaven,
kwete kana ngirozi dziri kudenga,
neither the Son but the Father,
kana mwanakomana asi Baba.
Hallelujah.
Amen.
No one knows.
Hapana anoziva.
Amen. So this is still a secret with the Lord.
Chingori chakavanzika kunashe.
Hallelujah.
Amen.
Amen. You know, no matter many times I say he's coming soon.
Ndinoti anouya nekukurumidza, anouya nekukurumidza.
Hallelujah. And for sure he's coming.
Icho kwadi kuti ari kuuya nekuchimbidza.
Hallelujah. By the time.
Asi panguva yekuuya.
And when?
Uye kuti rini?
Amen.
Mm.
Which month?
Mwedzi upi?
Amen. Which year?
Gore ripi?
But he's coming.
Asi ari kuuya.
Hallelujah.
Amen.
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 Hallelujah. Let's go back to our quotation.
Ngatidzokere kuchinokorwa chedu.
But every trumpet sounded under the sixth seal.
Asi wamanda yose yakarira pasi pechisimbiso chechitanhatu.
Under the persecution of the Jews.
Pasi pekutambudzwa kwava Juda.
Revelation now the eighth and begin with the seventh verse.
Cherechedzai zvakazaurwa 8 tichitanga pa verse 7.
All was the calling out of Israel.
Zvose kwakanga kuri kudanwa kweIsraeri kuti ibude.
Natural in Egypt.
Israel yepanyama kubuda muEgypta.
Now it is the calling out of Israel.
Iye zvino kudanwa kweIsraeli zvakare.
In the spiritual sense.
Pachiyero chemweya.
Hallelujah.
Amen.
Amen. He was making them ready to come to the feast of the atonement.
Mwari anga achigadzira Israeli kuti iuye kumutambo yeyananiso.
Hallelujah.
Amen.
Amen. So these trumpets were calling back the children of Israel.
Saka wamanda idzi kwaive kudana vana veIsraeli.
Back to the feast of atonement.
Kuti vauye kumutambo yeyananiso.
Amen.
Amen.
But it was very cruel the way it had been done.
Asi zvakaitwa nenzira yehutsinye maitirwa zvakaitwa.
But God was driving them back.
Asi ndimwari vakanga vachivadzosera kunyika yavo.
Amen. For this feast of atonement.
Kuti vaendere kumutambo weyananiso.
Hallelujah.
Amen.
Amen. But this was Greek before us when it was not yet revealed to us.
Asi zvakanga zvisinganzwisisike zvisati zvazarurwa kwatiri.
Hallelujah.
Amen.
Kusvikira nhasi vanhu vanototaura kuti tinochamenda kumutambo wematumba.
Until today, some people they say we are going to the feast of tabernacles.
Amen. Vanhu musarara.
People, don't do that.
Don't sleep, please. Hallelujah.
Amen.
Amen. Vanaandenda kumtambo chai kuto tinotsamenda kumtambo especially pa Easter pana.
And people actually go to a real feast, especially this Easter holiday.
Amen. They like revelation.
Avana chizaruru.
Hallelujah.
Amen.
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 Notice the feast of the trumpets was first.
Cherechedzai kuti mutambo wehwamanda ndiwo wakatanga.
Which was Pentecost.
Yaive Pentecosta.
The feast of the atonement followed it.
Mutambo weyananiso ndo waizotevera.
Amen. 50 days later.
Kwapera mazuva 50.
Amen.
Amen.
The feast of the atonement, read it here.
Mutambo weyananiso zviverengei apo.
Let's go to the next paragraph.
Ande paragraph inotera.
Okay. Now notice.
Zvino cherechedzai.
A trumpet sounded.
Wamanda yairira.
And that was to gather them together.
Yaive yekuvaunganidza pamwe chete.
Hallelujah. But it blown under the sixth seal.
Asi wamanda iyi yairira pasi pechisimbiso chechitanhatu.
Hallelujah.
Amen.
Now the first trumpet blown, there was hell, blood, fire sprayed upon the earth.
Wamanda yakatanga kurira kwakava kumwaiwa kwemavhura mawe, ropa, moto panyika.
Just exactly like it was in Egypt.
Kungofanana chaizvo sezvakaitika kuIjipita.
Making ready to call them to the day of the atonement.
Kuvagadzirira kuti vauye kuzuva guru reyananiso.
See, they received. Rejected the true atonement.
Munona vakaramba yananiso yechokwadi.
And this years has been lengthened out through here.
Makoraya akawa akawedzerwa apa.
Has been the year of Pentecost.
Rangari gore re Pentecost.
See, now the sounding of the Jews comes next.
Zvino kuzoridzirwa kwema Judah ndiko kunotevera.
Hallelujah.
Amen.
Amen. This has been the calling out of the church.
Uku kwanga kuri kudanwa kwekereke.
Watch real close.
Nyatsokuzvicherechedzai.
Now watch. Afterwards, he took them to the land of promise.
Mushure mazo akavatora kuvaisa munyika yechipikirwa.
Which he will do the same thing.
Izvo zvimwe chete ishe zvavachadzokorora.
In which, in symbol, he takes the church to the land of promise.
Umu mumufananidzo anotora kereke oiisa munyika yevimbiso.
Hallelujah.
Amen.
Amen. To Israel, it was a trumpet.
Kuvana veIsraeri yaive hwamanda.
Hallelujah. But to us, it's now the gospel trumpet.
Asi kwatiri ihwamanda yevhangeri.
Hallelujah.
Amen.
So there's nothing which can set you free except of the preaching of the word.
Saka hapana chinokwanisa kukusunungura kunze kwekuparidzwa kweevhangeri.
Hallelujah. So the preaching of the word sets you free.
Saka kuparidzwa kweevhangeri ndiko kunokusunungura.
Amen.
Amen.
You leave all those things of the world.
Unosiya zvinhu zvose zvenyika.
And hold on to the truth.
Wobatirira pachokwadi.
Remember, every trumpet sounded under the sixth seal.
Rangarirai wamanda yose yakarira yakarira pasi pechisimbiso chechitanhatu.
Only then when it sounded.
Yakangorira bedzi pasi pechisimbiso chechitanhatu.
Hallelujah.
Amen.
Notice now exactly the continuity of the scripture.
Zvino cherechedzai kupindirana nekuenderera mberi kwemagwaro.
Exactly the same.
Zvakanyatso kufanana.
Under the seventh trumpet,
pasi pehwamanda yechinomwe,
is to Israel the same as the seventh seal was to the church.
Hwamanda yechinomwe kuIsrael yakafanana nechisimbiso chechinomwe kukereke.
Hallelujah.
Amen.
Where the Bible says there was silence.
Panonzi nebhaibheri pakava nerunyararo.
Hallelujah. When this the sea was revealed.
Pakazarurwa chisimbiso ichi.
Amen. There was silence.
Pakava nerunyararo.
Amen. And this is the reason why all the trumpets had to blow under the sixth seal.
Ndochikonzero wamanda dzose dzaifana kuirira pasi pechisimbiso chechitanhatu.
Hallelujah. So to Israel the trumpets.
Kuvana veIsraeri iwamanda.
To the church the seals.
Kukereke zvisimbiso.
Hallelujah.
Amen.
We find under the under the seventh seal.
Tinoona pasi pechisimbiso chechinomwe.
That when these souls that was under the altar there.
Kuti mweya iyi yanga iri pasi peatari ipapo.
That received the robes.
Yakapiwa hanzu.
They were given robes, not that they were earned them.
Vakaita hanzu dzekupiwa, kwete kuti vane zvavakaita kukodzera kuti vadzipiwe.
Because they were in the dispensation when God was still calling with, dealing with the grace with the Gentiles, not Jews.
Nekuti vakanga vari pasi pezera apo Mwari vakanga vachishanda nemahedheni munyasha kwete kushanda nemajudha.
Amen.
Amen.
So when God was dealing with the Gentiles,
saka Mwari pavakanga vachishanda nemahedheni.
Amen. Under grace.
Pasi penyasha.
Hallelujah. Amen. He was dealing with the Gentiles.
Vanga vachishanda nemahedheni.
Amen. Under the grace.
Pasi penyasha.
And these Jews also got the robes.
Majuda ndopa vakapfekedzwa hanzu.
Not that they were worthy.
Kwete nekuti vaive vakakodzera.
Or they've done something.
Kana kuti pane zvavakanga vaita.
But because of this, that God was dealing with the Gentiles under grace.
Nekuda kwechikonzero chekuti Mwari vakanga vachishanda nemahedheni pasi penyasha.
Hallelujah.
Amen.
Israel saved as a nation.
Israel inoponeswa serudzi rwose.
God deals with Israel as a nation.
Mwari vanoshanda neIsrael serudzi.
Gentiles is a person for his name.
Asi vahedheni vanoti ndodana vanhu kuitira zita rangu.
Hallelujah.
Amen.
Amen. Saka isinodanwa dunga munhu.
So we are called as an individual.
Hallelujah. Amen. Dunga munhu.
As an individual.
Hallelujah. This is the reason why the Bible says we cannot lean on the arm of flesh.
Just consider the Bible, chiti usavimba nesimba renyama.
Hallelujah. Or lean to your friend or lean to your brother.
Kana kuvimba neshamari yako kana hama yako.
Ndano hama ingikapinda ndopinda wacheka.
That if my brother makes it, I'm also going to make it.
If my brother blessed, I'm also blessed.
Kana hama yangu ikaropa fazo, niniwe ndaropa fazo.
If my brother received the Holy Ghost, I also received the Holy Ghost.
Kana hama yangu ikagamchira mwe yamtseni, niniwe ndagamchira mwe yamtseni.
It's an individual affair.
Inyaya yedunga munhu.
Hallelujah.
Amen.
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 Not a nation for his name.
Kwete kudana rudzi kuitira zita ravo azvidaro kuIsrael.
Hallelujah. And when Hitler and them persecuted the Jews.
Zvino Hitler nevamwe vake pavakatambudza majuda.
And did these things that they done under the under that.
Vakaita zvavakaita izvozvo.
Look the they Stalin, Hitler and all those dictators
raised up. Stalin na Hitler nevatongi vose vaiva neutsinye vakasumuka.
Amen. It was not easy.
Zvakanga zvisiri nyore.
I think you once saw that film.
Ndotenda kuti makamboiona nyaya yeHolocaust.
Amen. It's not something you can say it was okay.
Hachisi chinhu chekuti unogona kuti zvanga zvakanaka.
It was not.
Zvanga zvakaipa.
But God was gathering Israel.
Asi zvakadaro Mwari vakanga vachiunganidza Israel.
For the feast of the atonement.
Kuti vaunganire mutambo yananiso.
Hallelujah.
Amen.
Amen. It may not be easy for you today.
Zvinogona kunga zvisiri kufambira zvakanaka nhasi.
Hallelujah. But God is calling you individually.
Asi Mwari vari kukudana iwe sedunga munhu.
Hallelujah.
Amen.
To come and hear the preaching of the word.
Kuti uye kuzonzwa kuparidzwa kweevangeri.
Hallelujah.
Amen.
That it can be something which can give you faith in your heart.
kuti uwane chimwe chinhu chinokupa kutenda mumwoyo mako.
Hallelujah.
Amen.
Amen. So we need this God in our life.
Saka tinomuda Mwari uyu muupenyu hwedu.
Amen.
Amen.
So there are so many things like I've said.
Saka pane zvinhu zvakawanda sekutaura kwandamboita.
That God revealed before us.
Zvataka zarurwa isu naMwari.
Amen. Including the seals.
Kusanganisira zvisimbiso.
Amen. The seven spirits.
Mweya minomwe.
Hallelujah. Amen. But we are so happy today.
Asi tinofara zvikuru nhasi.
Amen. That God has revealed all these things to us.
Kuti Mwari vakazarura zvinhu zvose izvi kwatiri.
Hallelujah.
Amen.
Amen. But remember, as I said,
asi rangarirai izvo zvandambotaura,
that Daniel was taken into captivity.
Kuti Daniel akatorwa kuenda muutapwa.
Amen. When he was around 12, 14 years, the prophet said.
Pangari makore anogona kuita 12 kana 14 sezvinotaurwa nemuprofita wedu.
Hallelujah. Amen. And remember when he was in that captivity.
Rangarirai kuti paanga ari ikoko kuutapwa.
He remained a brother.
Akaramba iri hama yakatendeka.
Hallelujah. Amen. He was there desiring to see God in his life.
Akanga achingoshuvira kuona Mwari muupenyu wake.
Hallelujah.
Amen.
Amen. So it happened one time he was now praying and fasting before the Lord.
Zvakaitika pane imwe nguva kuti akanga azvino kunamata achitsanya pamberi paJehovha.
Until when, Lord?
Kusvikira zviriniko Ishe?
Amen. Until when, Lord? In this condition.
Kusvikira riniko Ishe? Tiri muchinhano chakadai.
Hallelujah. Praying and fasting.
Achinamata achitsanya.
Amen. Mwari vakaona zveshuwa, he was so determined.
And God found out that anga atsunga moyo.
Amen. And God sent him the angel.
Mwari vakamutumira ngirozi.
Hallelujah. And the angel was now instructing him.
Zvino ngirozi yakanga yakumurayira zvekuita.
Hallelujah.
Amen.
Amen. Daniel, he was in prayer.
Daniel akanga achinamata.
If you read the whole chapter, Daniel chapter 9.
Ukaverenga chapter yese Daniel stauko 9.
Amen. Daniel was in prayer.
Daniel akanga achinamata.
He was fasting.
Akanga achitsanya.
He was putting sackcloth.
Akapfeka hembe dzemasaga.
Hallelujah. Desiring to hear something from the Lord.
Achishuvira kunzwa chimwe chinhu kubva kuna Jehovha.
Amen. Because it's God who can reveal things before us.
Nekuti ndimwari bedzi anozarira zvinhu kwatiri.
Hallelujah.
Amen.
Amen. So God sent him Gabriel.
Mwari vakatumira Daniel Gabriel.
Hallelujah. And the prophet preached this message.
Muprofita akaparidza maridzo iyi.
The sixfold purpose.
Chinangwa chakapetwa katanhatu.
Of Gabriel's visit.
Chekushanya kwa Gabriel.
Hallelujah.
Amen.
Amen. To Daniel.
Kuna Daniel.
Amen. The sixfold purpose.
Chinangwa chakapetwa katanhatu.
Hallelujah. The angel was sent to Daniel.
Ngirozi yakatumwa kuna Daniel.
To instruct him.
Kumurayira.
Amen. Because he was really deep in prayer.
Nekuti anga mudzamu wekunamata.
Amen. He was so determined before the Lord.
Anga atsunga moyo pamberi pashe.
Until when, Lord, in this condition?
Tosvika riniko Ishe tiri muchinhano ichi?
Hallelujah. Until when, Lord, in this condition?
Tosvika riniko Ishe tiri muchinhano chedu?
Hallelujah. I don't know your condition this morning.
Handizive chinhano chako mangwanani ano.
But if you go in prayer and in fasting before the Lord.
Asi ukaenda pamberi pashe uchinamata uchitsanya.
God will send you an angel.
Mwari vanokutumira ngirozi.
Hallelujah.
Amen.
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 Because he's still God. He doesn't change.
Nekuti vachiri Mwari havashanduke.
Hallelujah. Amen.
Amen.
One time he visited Jacob.
Pane imwe nguva vakamboshanyira Jacob.
Hallelujah. Because he's still the same God.
Nekuti vachiri Mwari mumwe chete.
The same way he did to Jacob.
Nenzira imwe chete yavakaita kuna Jacob.
The same way he did to Daniel.
Nenzira imwe chete yavakashanyira Daniel.
The same way he did to the prophet.
Nenzira imwe chete yavakaita kumuprofita.
He can also do the same to you.
Vanoita zvimwe chete kwauri Mwari.
Hallelujah.
Amen.
That is if you go on your knees.
Ndipo apo kana waenda pamabvi.
And you are praying before the Lord.
Uchinamata pamberi pashe.
And you are fasting before the Lord.
Uchitsanya pamberi pashe.
Say, Lord, help me.
Uchiti ishandi batsirei.
Until when in this condition?
Kusikira rini ko Mwari ndiri muchinhano ichi.
Hallelujah. God will answer your prayer.
Mwari vanopindura munamato wako.
Hallelujah.
Amen.
24.
Daniel chapter 9, ndima 24.
Hallelujah. Seventy weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression.
Viki zina makumi manomwe dzakatemerwa vanhu vako neguta rako dzvene kupedzisa kudarika nekugumisa zvivi.
And to make an end of sin.
Nekugumisa zvivi.
Hallelujah. And to make reconciliation of iniquity for iniquity.
Nokuyananisira zvakaipa.
And in everlasting righteousness.
Nokuisa kururama kusingaperi.
Hallelujah. And to seal up the vision and the prophecy.
Nokusimbisa zvakaratidzwa neuprofita.
And to anoint the most holy.
Nokuzodza nzvimbo tsvene tsvene.
Hallelujah.
Amen.
Amen. Daniel was instructed these things.
Daniel akarairwa zvinhu izvi.
Oh, Daniel was told these things.
Kana kuti Daniel akaudzwa zvinhu izvi.
While he was still on his knees.
Achiri pamabvi ake.
Praying and fasting before the Lord.
Achinamata nekutsanya pamberi pashe.
Seeking the face of the Lord.
Achitsvaga chiso chashe.
Hallelujah.
Amen.
Amen. I'll come back to this one.
Tichadzoka kumagwaro edu.
Am I? Let's go back to paragraph 72.
Ande ku paragraph 72 edu.
Now the prophet Daniel had been in Babylon for 68 years.
Zvino muprofita Daniel anga agara muBabylon kwemakore 68.
Am I? 68 years.
Makore 68.
Amen. Vanowe dzametsa titre mes.
Those who
he went in when he was 12, 14 years.
Akapindamo aine makore tikorofu kana 14. Vanogona somu titireyo.
Amen. Saka anga ane makore mangani.
How old was he now? Ane makore 80 kana 82.
I'm looking to my brother here.
Ndikutarisa amai angu ripano.
Kuti ane 82 years old.
Who is 82 years old?
Amen.
Amen.
Uri pasi pouranda.
You are under captivity.
Amen. Wakaenda uchinzodinoini na imi brother who cannot turn back again.
You went there as a zealous brother knowing that I will stand with the message.
Amen. 68 years.
Makore 68.
Amen. In captivity.
Uri mutapwa.
Amen. Plus his other 12 or 14 years.
Nemamwe makore 12 kana 14 pamusoro.
Hallelujah.
Amen.
Amen. But Daniel, because he was reading certain books.
Asina kuti Daniel ane mamwe mabhuku aiverenga.
Hallelujah.
Amen.
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 This is the reason why he understood that he had 68 years in captivity.
Ndicho chikonzera akakwanisa kunzwisisa kuti vane makore 68 vari muutapwa.
Amen. He was reading certain books.
Ane mamwe mabhuku aiverenga.
Akada zvakanaka akakwanisa kusa mabhuku aya muhomwe when he was going into captivity.
He did well when he placed those books in the pocket as he went into captivity.
But if it was you and me,
asanga iwewe
ndiye. Ndiye siya zvimabhuku zvichiende kuuranda.
We would say, ah no, let's leave the spoken words and let's go into captivity.
But he was reading these kind of books.
Asakanga chiverenga mando yema buku yaya.
Amen. The books of his prophet.
Mabuku emprofita wake.
Hallelujah. The prophet Jeremiah.
Muprofita Jeremiah.
Amen.
Amen.
So whilst he was reading these books,
achiverenga mabuku iwaya,
he understood that he was now 68 in captivity.
Akanzwisisa kuti vane makore 68 vari muutapwa.
But he had read about the 70 weeks of Daniel.
Asa akanga averenga pamusoro pe 70 weeks.
Knowing that there were supposed to be 70 years in captivity.
Akanga averenga achiziva kuti vanofanira kuita makore makumi manomwe vari muutapwa.
Hallelujah. And he said now 2 years left.
Akabva aziva kuti kwasara makore maviri.
Amen. I think he was akafara Daniel.
I believe he was happy Daniel.
Amen.
Amen.
And the prophet said this time.
Mburuta anobva ati panguva iyi.
Amen. When the revelation or the vision broke before him.
Chizaruro kana kuti chiratidzo pachaka uya kwaari.
Amen. He said this was BC 538.
Hanzi angari makore Kristu asati auya 538.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
I know. The revelation came when he was now 538.
Chizaruro chakauya ane makore 538. Kristu asati vauya.
Hallelujah.
Amen.
But he was taken 606.
Asi akatorwa 606 makore kuverenga Kristu vasati vauya.
Hallelujah.
Amen.
Amen. So he was now seeing these things.
Akanga achiona zvinhu izvi Daniel.
Because he was reading certain books.
Nekuti ane mabhuku aiverenga.
Hallelujah.
Amen.
The books of his prophet.
Mabhuku emuprofita wake.
Are you reading the books of your prophet in this day?
Iwe uri kuverenga mabhuku emuprofita wako here muzuva rako.
Amen.
Amen.
There's no way you can understand things in your day.
Hapana imwe nzira yekuti unzwisise zvinhu zvemuzuva rako.
Amen. You can only understand the things of your day.
Unogona bedzi kungonzwisisa zvinhu zvemunguva yako iwe.
When you are reading certain books.
Kana une mamwe mabhuku auri kuverenga.
Hallelujah. And amen. Those books will channel you into position.
Mabhuku iwaya anobva anyatsokuisa panzvimbo yako.
Hallelujah.
Amen.
Amen. 68 years.
Makore 68.
He went into captivity BC 606.
Vakapinda muutapwa makore 606 Kristu vasati vauya.
Hallelujah. Amen. And when the vision came to him.
Zvino chiratidzo pachakauya kwaari.
Was BC 538.
Anga riri gore 538 Kristu asati auya.
And 538 from 606 leaves 68 years.
Kabvisa 538 kubva muna 606 tinosara nemakore 68.
Unotozvana mumabhuku iwaya of your prophet.
Unongowana, you only get these things in the books of the prophet.
Amen.
Amen.
The secret things belongs unto the Lord.
Zvinhu zvakavanzika ndezva Jehovah Mwari wedu.
Hallelujah.
Amen.
But those which are revealed.
Asi izvo zvakaiswa pachena.
Is for us and our children.
Ndezvedu isu nevana vedu.
Hallelujah. Those which are revealed.
Izvo zvakaiswa pachena.
Is for us.
Ndezvedu.
And our children.
Nevana vedu.
We must talk about those things.
Tinofanira kutaura pamusoro pezvinhu izvi.
We must encourage one another in those things.
Tinofanira kukurudzirana isu mune
zvinhu izvi. We must point one another to those things.
Tinofanira kunongedzerana kune zvinhu izvi.
Hallelujah. Amen.
Amen.
68 years he had been in Babylon.
Ivan Angava Nemakure 68 Arimu Babylon.
Amongst the heathen and still he had the victory.
Ari Pakati Pema Heden Asi Akango Achingo Kunda Shagadar.
Hallelujah. You wanted our school term one jet.
They've only been to school one term.
Amen. One term jet.
Only one term.
Maybe 2 months and some days.
Pamwe mwedzi miri akazara netumazuva tushoma.
Amen. But wautodzoka ikoko wauti, no, this and this, this and that.
And you come back there with a lot of excuses.
Amen.
Amen.
But Daniel.
Asi Daniel.
68 years in captivity.
akaita makore 68 ari muhutapwa.
Amen.
Amen.
Yogana wakuzukira kuchikoro wambotangoti kana book one spoken word one zvaro.
When you are packing and preparing to go to school, you don't even take one spoken word.
When you are going to work, you don't even carry one spoken word.
Uchienda kubasa, haumbotombotakura kana spoken word, book one chairo.
Unza no ari mumu phone.
I've got them in my phone.
But phone yacho unoivhura kune mafoldas asiri shoko ramwana.
But when you do open the phone, you don't open the table, you open other folders.
Amen.
Amen.
Saka hauna chakatakura.
So you haven't carried the spoken word.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
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 We cannot stay an hour, but he had been in the very midst with nobody but three companions and them in different parts of the kingdom.
Isa atigone kungomira kwe 1 hour chete. Asi Daniel anga ari mune nyika iva hedeni aine shamwari dzake nhatu asi vachigara munzimbo dzakasiyana dze Babylon.
Amen. Vanhu musarara.
Please don't do that.
Tomboimba tombosunga timbe.
Please don't sleep. Should we stand and sing a song?
Or we'll close the service?
Kana titongoti tapedzera pano.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
But Daniel standing alone with God,
as Daniel
held the victory for 68 years.
Ari ega na mwari wake akakunda kwemakore 68.
Hallelujah.
Amen.
Won't you feel encouragement, my brother, my sister?
Haukurudziro here ama yangu kana hanzadzi.
Amen. Just think of Daniel wherever you will be going.
Ingofunga Danielo chero kupi kwa unengo waenda.
Amen. That no, I had a brother called Daniel.
Daiveni ama yangu kana hanzadzi yangu yainzi Daniel.
Who stood?
Aimira.
Against all odds.
Achipiki sana nezese.
For 68 years.
Kwemakore 68.
Hallelujah.
Amen.
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 Think of it.
Imbozifunga.
I do not want to start preaching.
Andisuda kutanga kuvhangira.
Because this is supposed to be a teaching message.
Nekuti inoyefananga iri mharidzo yekudzidzisa.
But the 68 years, he had kept the victory and was undefiled before God without the baptism of the Holy Ghost.
Asimakore 68 aya akachengeta kukunda asina kusibiswa pamberi pamwari asina rubhabhatidzo romweya mutsvene.
But it's not now mweya mutsvene and it.
But we have the Holy Spirit.
We say we have the Holy Ghost.
Tinoti tine mweya mutsvene.
We say tiri kukundikana.
Why are we failing? May God help us.
Hallelujah.
Amen.
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 Without the blood of Jesus Christ to make intercession for him.
Asina ropa ra Jesu Kristu raimureverera.
With only the blood of bulls and goats.
Aine bedziropa remaburu nembudzi.
Heifers which he had to offer secretly.
Netsiru dzaitonopirisa akawanda.
Amen. You remember this takes my mind to Gideon.
Munorangara zvinondirangaridza Gideon.
Amen.
Amen.
Paitis the Philistines.
When you'd run from the Philistines.
Amen. After they've labored for all the months.
Vashingaira mumunda yavo mwedzi nemwedzi.
Havaizongouya kuzotora chiti zvarimwa nevamwe.
They would only come to harvest what they had planted.
But Gideon could find a hiding place somewhere.
Asi Gideon aiwana nzvimbo yekuwanda.
And he was now threshing his crops.
Achipura zvirimwa zvake.
Hallelujah.
Amen.
But
there came a time he said, no, enough is enough.
Hallelujah. Amen. Kana chakubata che evangeli.
When this gospel gets a hold of you,
hallelujah, you stand and face the challenge or the devil.
Uno mira watarisana nedambudziko rako.
Hallelujah. Amen.
Amen.
And you say, Lord, help me.
Akati shendi batsireni.
Amen. Because of the heathens' tradition of the land.
Nekuda kwetsika dzechiedeni dzemubabylon.
They do been taken down there.
Vakanga vatorwa kuenda muutapwa ikoko.
Amen. So it was even do those sacrificial in a secret place.
Saka aenda kunopirisa mhuka idzi muchivande.
Amen. But pakazomarwa nechakakwana mari.
But when he had the perfect thing in him.
Hallelujah. Amen. He said, now I know it's 2 years left.
Akazoti ndinoziva kuti ava makore maviri asara.
Amen. Hallelujah.
Amen.
Because he was holding to the truth.
Nekutanga akabata pachokwadi.
Amen.
Amen.
Hold to that truth, my brother, my sister.
Batirira pachokwadi ichocho, hama yangu, hanzvadzi yangu.
Amen. Okay, let's go up.
Ngatikwirei.
Hallelujah.
Amen.
Amen. Mari vachiri mari.
God is still God.
Amen. He had revealed these things before us.
Uye vazarura zvinhu izvi pamberi pedu.
Amen. We now know these things because God has revealed them to us.
Takuziva zvinhu izvi nekuti Mari vakazvisa pachena kwatiri.
Amen. Zvasina kuzura ndezvisingazivi.
The things he has not revealed is what we don't know.
Amen.
Amen.
But zvakazura ndozvetinotaura pamusoro pazvo.
But what he has revealed is what we preach about.
Hallelujah.
Amen.
Amen. The prophet showed us quite a number of things.
Profita akatiratidza zvinhu zvakawanda.
Which have been a secret before us.
Zvakanga zvimbori zvakavanzika kwatiri.
Though we have been reading them in the Bible.
Kunyange taizviverenga mubhaibheri.
But we could not understand them.
Asi taisa zvinzwisisa.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Amen. But we appreciate the prophet in our day.
Asi tinotenda muprofita wezuva redu.
Amen. Zvinhu zvai zvakawanisa ndichati, you know, to separate them.
There are so many things that were revealed. I'm having difficulty kuzvipatsanura.
Amen.
Amen.
The prophet also preached and also showed us from this message.
Profita vakaparidzawo vakatiratidza zvimwe zvinhu kubva mumharidzo iyi.
When was talking about the gender kingdom.
Pavaitaura pamusoro peumambo hwemahedheni.
Amen. We have been reading these things.
Taiverenga zvinhu izvi.
But hatingazvinzwisisi.
But we did not understand it.
Hallelujah. But muprofita paakauya.
But when the prophet came.
Takunzwisisa zvinhu izvi.
Now we understand the gentile kingdoms.
Amen. Oh,
that is what it meant.
The head of God.
Musoro wene goride.
Amen. Which is the kingdom of Nebuchadnezzar.
Unova umambo wa Nebuchadnezzar.
Okay. Thank you for. You don't have the other one.
Nokutenda ine mufananidzo wenyu.
Okay. The breast and the arms of silver.
Chipfuwa nema woko esiriveri.
Amen. It's there in the scriptures.
Zvirimo magwaro.
But if it was not the prophet,
asi dai ava asiri muprofita,
would not know these things the way we know it now.
Taisazviziva nekaziviro katakuzviita.
Taikwanisa kungoverenga tipfuura nepazviri.
We would just read in passing.
Amen.
Amen.
But not a common prophet, we are now reading and now we understand.
But because of our prophet, we can read it and we understand it.
Amen.
Amen.
The Medo-Persian Empire.
Umambo wema Medo nema Persian.
And I think we are seeing all those deaths which are there.
Murikuona nemadhete acho akatonyorwapo.
Billion time of brass.
Zvijika nepadumbu zvendarira.
Persian Empire.
Umambo wemaGreek.
And there are also the dates below that.
Nemadhete acho akanyorwa.
Profita denanga sina kuuya ka, we will not know the, all these dates.
Nai profita asina kuuya ka, madhete aya tingadai tisingamazivi.
Amen. Tingadai singazivi zvinhu zvese. We
would not know all these dates.
Kuti the head and the head of God.
Kuti musoro wegoridhe.
BC 605.
Kuti wakatanga Kristu asati auya gore ra 605
to 539.
Kusika gore ra 539.
Kana vakada mathematicians handifundo anozvisisa izvi.
Even the greatest mathematicians would never have discovered this.
But prophet aiparidza akatarisa a vision.
But the prophet would preach looking at a vision.
Achiona like the way we are seeing this morning.
And seeing in that vision the same way we are seeing each other.
Amen.
Amen.
Maonero murita pa border.
The same way you are seeing the board.
But the same way the prophet was preaching and seeing the way we are seeing.
Ndokaonera kaita zvinhu muprofita muchiratidzo vachizotiparidzira.
Hallelujah.
Amen.
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 Now we thought, no, I think pane zvimwe zviri nani.
And today you tell us that you have got something better.
Ah, my brother.
Ama yangu.
My sister.
Hanzadzi yangu.
We just need the Lord.
Tinoda Mwari.
Legs of iron.
Makumbo esimbi.
Roman Empire.
Umambo weva Roma.
146 to AD 1453.
Makore 106 Krista asatau ya kusika makore.
What's that? 1453.
Kusika makore 14 gorera 1453 Krista auya.
Feet part of iron.
So kazine simbi.
And part of clay.
Yakasanga niskwa nevu.
Amen. Divided empire, Romanism and the Protestantism.
Umambo wakapatsanurwa pakati pechi Roma nevanopandukira Roma.
AD 1453.
Kubaba gore ra 1453.
And he talks about Armageddon.
Kusika kuhondo yeArmageddon.
Amen. Zvinhu zvirimo muBhaibheri.
These things are in the Bible.
You can read them in the Bible.
Unogona kuzviverenga muBhaibheri.
But passing at the revelation of the hour.
But without chizaruro chenguva ino.
You can read and close the page.
Unongoverenga uchimhanya wovhara.
Hallelujah.
Amen.
Amen. But when the prophet preached about this.
Asi profita pavakati paridzira izvi.
Amen. Then I need another diagram.
Ndikuda rimwe diagram.
Amen. He then talks about the rock.
Vanozotaura pamusoro pedombo.
Which was not cut with the hand of man.
Risina kugadzirwa nemaoko emunhu.
Amen. Which came and crushed the whole stature.
Wakauya rakauya rikapwanya chimupunzo.
And everything was grounded into powder.
Zvose zvikakuiwa kuita guruva.
And was taken by the wind.
Zvika pupurutswa nemhepo.
Amen.
Amen.
We understand these things, Hamanzvadz.
Tinonzwisisa zvinhu izvi, brother and sister.
Because it had been revealed before us.
Nekuti zvakazarurwa pamberi pedu.
Hallelujah.
Amen.
Amen. We need the prophet in this day.
Tinoda muprofita muzuva redu.
Hallelujah.
Amen.
Hey, time in kumanya.
Time is not on my side.
Oh. But let's talk about these things which have been revealed to us.
Asingatitaure pamusoro pezvinhu zvakazarurwa kwatiri.
Amen.
Amen.
Let's talk about it to our children.
Ngatizvitaurei kuvana vedu.
Amen.
Amen.
Hallelujah. And the prophet talks about the Catalina mountains.
Mburuta ndara pamusoro pemakomo eCatalina.
Hallelujah.
Amen.
Amen. the Catalina Mountains.
Makomo e Catalina.
When an angel came to the prophet,
Ngirozi vipa yakauya kumprofita.
He said to the prophet,
akataura mprofita,
can you look to that range?
Tarisa kune rutivi rwandiri kukunangisa.
What are you seeing on that range?
Uri kuoneiko parundaza rwemakomo?
And you are just seeing that range of mountains.
Aiona rundaza rwemakomo achienda nekwenda.
And the voice say, how many peaks are there?
Sikanzi nezwi iri. Uri kuona nhongonya ngani?
And he counted and said, I am seeing 7.
Vakaverenga vakaona nhongonya nomwe.
And the voice went on discussing with him.
Izvi rakaenda mberi richikurukura nemuprofita.
Hallelujah. And he said, how many letters are on your name?
Zvikanzi iwe zita rako mazita ako ane mavara mangani?
Amen. And he said 7.
Zvikanzi mavara manomwe.
Can you see how many peaks are there on that range?
Zvikanzi pane nhongonya ngani parundaza rwemakomo?
And he counted and said 7.
Vakaverenga vakaona nhongonya nomwe.
Amen. Remember the quotation we have read.
Rangarirai chinokorwa chataverenga.
There are 5 sevens.
Pane ma 7 mashanu.
Hallelujah. He never put his name there.
Havana kumboisa zita ravo ipapo.
I mean, he never mentioned about the 7 letters on that quotation.
Pama 7 mashanu aya hapana kutaurwa zita ravo.
Amen. But you are now seeing his name on the mountain range.
Asi vakona zita ravo parundaza rwemakomo eCatalina.
Amen. And he was told how many notable peaks are there.
Vakatoudzwa kunzi pane nhongonya ngani dzakakura kudarika dzimwe.
And he said 3.
Zvikanzi inhatu.
And he was told about his ministry.
Ndobva vatsanangurwa pamusoro peshumiro yavo.
The first pool, the second pool, the third pool.
Shumiro yekutanga, shumiro yechipiri, kudhonza kwekutanga, kudhonza kwechipiri nekudhonza kwechitatu.
Amen.
Amen.
He was now seeing himself on the mountain.
Mprofita akatanga kuzviona vari mugomo iri.
But this mountain was there before he was born.
Asi gomo iri rakanga riripo William Branham asati azvarwa.
Amen. Many hunters had gone into that mountain.
Vavhimi vakawandisa vakanga vatombokwira gomo iri.
And many worshippers, maybe those apostles, maybe they also went in that mountain.
Pamwe mapostori akawanda vakanga vakwira mugomo iroro.
Vachinonamata mugomo rimwe chete.
And going to worship in that mountain.
Amen. But havana kubata chakavanzika chakanga chiri mugomo.
But they never caught the mystery of that mountain range.
Hallelujah.
Amen.
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 But they've been going there to look for wood.
Asi vaitoendamo vachinotema huni.
Amen. Vamainotsvaka makavi, whatever.
In somewhere looking for makavi.
Amen. Quite a number of things have been happening in that mountain.
Zinu
on that range of mountains.
Zvakawanda zvakaitika mugomo iroro.
Amen. But all this time it was still a secret.
Asi nguva dzose paiitika zvinhu izvi changa chingori chakavanzika.
Amen.
Amen.
Until this particular day.
Kusvikira zuva iri ravakanga vachifamba.
Amen. When the voice spoke to him.
Izvi rikataura kwavari.
And said, look to that range of mountains.
Tinganzi tarisa kurundaza rwemakomo aya.
Hallelujah. Amen.
Amen.
Secret things belongs unto the Lord.
Zvinhu zvakavanzika ndezva Jehovha Mwari.
Hallelujah. But those which are revealed,
asi zvakaiswa pachena,
is for us.
Ndezvedu isu.
And for our children.
Nevana vedu.
Let's talk about them.
Ngatikurukurei pamusoro pazvo.
Amen.
Amen.
Did you manage to climb the mountain?
Makakwanisa here kukwira gomo?
We appreciate the Lord that one of us was there.
Tinotenda Mwari kuti imwe hama yedu yakakwanisa kunokwira gomo iri.
Hallelujah.
Amen.
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 But the mountain was there.
Asi gomo iri rakagara riripo.
And vainamata vanga varipo nguva yese.
And the worshippers were always there.
Vachiona makomo sezvaari.
And they would view that mountain range.
And see those peaks as they were.
Vachiona nhongonya isezvadzaiva.
Hallelujah.
Amen.
But none of them said anything about that mountain range.
Asi hapana kana mumwe munamati kumashure uko akambotaura pamusoro pazvo.
Hallelujah.
Amen.
But Mwari vanga vakamirira William Marion Branham.
But God was waiting for William Marion Branham.
Amen. Just to come.
Kuti auye.
And to fulfill this portion.
Ozadzikisha chikamu ichi.
Hallelujah.
Amen.
Amen. You can read from standing the cat.
Unogona kuverenga mumaridzo unzi kumira pamukaa.
Hallelujah.
Amen.
Amen. Saka Mwari vanozurura zvinhu kuti ti benefit mukati mezuva redu.
So God revealed things so that we can benefit in our day.
Hallelujah.
Amen.
Amen. He doesn't just reveal these things so that we can display them in our homes and say, and it's one of those things.
Mwari havazarure zvinhu izvi kuti tingokwanisa kungoisa mapikicha azvo mudzimba dzedu tongotiwo maiona here pikicha iyo.
No.
Kwete.
Amen. This is the reason why he came to the children of Israel.
Ndicho chikonzero vakauya kuvana veIsraeri.
Amen. And the pillar of fire was there before them.
Uye shongo yemoto iripo pamberi pavo.
Hallelujah.
Amen.
Amen. Hallelujah.
Amen.
Amen. Saka mwana ngatibatsire mukati mezvarana.
So may God help us in our lives.
That brothers must remain brothers.
Kuti hama dzirambe dziri hama.
Sisters must remain sisters.
Hanzadzi dzorambawo dziri hanzadzi.
Hallelujah. In all aspects.
Mune zvese zvoupenyu.
Hallelujah.
Amen.
Amen. In one message the prophet said.
Mune imwe mharidzo muprofita vanoti.
Kwanzi, I wonder why preachers they deny the baptism of the Holy Ghost.
Ndaishamiswa kuti sei vaparidze vachiramba rubhabhatidzo romweya mutsvene.
And also sisters, those who call themselves they are filled with the Holy Ghost, but they cut their hair and wear short dresses.
Nevakadzi kana kuti madzimai anozi tivakazara nemweya mutsvene, asi vanogerwa bvudzi uye vachipfeka hembe pfupi.
Mwari ngavatibatsire.
May God help us.
In this day and age.
Muchizvarwa chedu nezuva redu.
Where God revealed things before us.
Apo Mwari vakaisa zvinhu pachena pamberi pedu.
For our benefit.
Kuti isu tibatsirikane.
Hallelujah.
Amen.
Amen. The state of a perfect man.
Chimiro chemunhu akakwana.
We can spend the whole day today here.
Tinogona kupedza zuva rese nhasi.
Hallelujah.
Amen.
Tichingotaura zvinhu zvakazururwa.
Talking about the revealed things.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Is there in the Bible?
Zvirimo nyaya yekukwana mubhaibheri.
Amen. Where we read about faith.
Apa tinenge vanosoro pekutenda,
knowledge,
simba,
temperance, patience, godliness.
Kuchingirira kuzvidzora.
Godliness,
umwari,
a brother kindness,
ne tsiye nyoro kuhama,
the Holy Spirit,
mweya mutsvene,
divine love,
nerudo rwaMwari.
Amen. Is there in the scriptures?
Zvirimo mumagwaro izvi.
Tokwanisa kuzverenga mubhaibheri.
We can read it in the Bible.
But when the prophet came in our day,
asi muprofita paakauya muzuva redu,
when he was now preaching, looking to the vision,
vachiparidza vakatarisa kuchiratidzo,
he saw this diagram.
Vakaona chinyorwa chamuri kuona pamberi penyu.
Hallelujah.
Amen.
Amen. And he was able to bring in.
Vakakwanisa kupinza.
Hallelujah. The seven church ages.
Mazera manomwe.
The seven messengers.
Nevatumwa vanomwe.
Hallelujah.
Amen.
Zvatamboverenga pakutanga paya.
What we read from the beginning.
There's five sevens.
Mune ma seven five.
Amen. The church ages.
Mazera manomwe kereke.
The seven spirits.
Mweya minomwe.
The seven trumpets.
Wamanda nomwe.
Hallelujah. Amen. It was only the prophet.
Muprofita bedzi.
Who could identify.
Aikwanisa kuona.
Amen. The messenger.
Vatumwa.
Of the first church age.
We kereke yekutanga.
Of the first church age.
We zera reEfeso.
And also give us the dates.
Vototipa nemadates.
Ah, rume. Ngatende Mwari varume.
Guys, we must really appreciate God.
Hallelujah.
Amen.
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 When I came into the message.
Ine pandakatenda mharidzo ino.
Takati, ha, mana zvinhu izvi madates akamira sei.
And I just wondered about these dates. What's with these dates?
But when time was moving on.
Asipa ndanganga ndiri kufamba ndiri mumharidzo.
things started unfolding.
Zvakatanga kubhedhenuka.
And was more clear and clear.
Zvakatanga kujeka nekujeka.
Hallelujah.
Amen.
Amen. The seven stars.
Nyeredzi nomwe.
Amen. We can take a subject on that.
Tinogona kutoita chimwe chidzidzo kubva panyeredzi nomwe.
And go for 2 hours.
Totoenda dzimwe maawa mamwe maawa 2.
Amen. Talking about the seven stars. In the hands of God. Hallelujah.
Amen.
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 These things have been revealed before us.
Amen. Amen.
And we appreciate the Lord. And say, Lord, we thank you. If you had not come in our day, we would have not known these things. Amen.
But we were still carrying the same Bible.
Amen.
Amen.
Tichifunda tinzo. Amen. But zvasiyana manje muzvara nasi.
But it's now different in our day.
Amen. It's now clear before us.
Zvajeka zvapachena pamberi pedu.
Seven candlesticks.
Zvigadziko zvemwenje zvinomwe.
Amen. Seven church ages.
Mazera manomwe ekereke.
No, time is running out. Let me just rush.
Nguva iri kufamba, regai ndikurumidze.
Amen.
Amen.
But we just want to appreciate the Lord.
Asi tinoda kuyemura Jehovha.
Amen.
Amen.
You remember when Titus the seat of Jerusalem.
Munorangarira here Titus paakatapa guta reJerusalem.
Amen. Vanhu vakatomana akasaka Titus.
And people wondered, what are we going to do?
We want to go to our fields.
Tida kuenda kuminda yedu.
But there was no way out.
Asi panga pasina nzira yekubuda.
Amen. They wanted to get something outside the walls.
Vaida kunotsvaga zvimwe zvinhu kunze kwerusvingo reJerusalem.
But there was no way out.
Asi panga pasina pekubuda napo.
Amen. And it happened.
Zvakaitika kuti
that one remember passed one.
Kuti mumwe mambo weRoma akashaya.
And Tito drew all his armies and he went back home.
Mukuru wehondo Tito akatora mauto ake akaenda kunochema mambo.
Hallelujah.
Amen.
Anza zvadzokera.
And some said, they've gone back for good.
Let's enjoy ourselves.
Aiwa ngatiropafadzwe ine Jerusalem yedu.
Amen. But pane vamwe vakabata chakavanzika.
But some caught the revelation.
Amen. Pano vakawana chizaruro after Tito had gone back.
Some caught the revelation after Titus went back.
Amen.
And they said, brethren, this issue,
we must flee away from this city.
Amen.
And they went into the mountains. Amen. Whilst others were enjoying themselves. Hallelujah. Within no time, they found themselves surrounded again.
Vakazoona vakombwa zvakare.
Hallelujah. This is what the devil does all the time.
Jesus zvinoitwa nadiabori nguva
dzose. Amen. When God reveals you something before you.
Kana Mwari vakuzarura chimwe chinhu iwe.
Say, Lord, I thank you.
Itishe ndinokutendai.
Amen.
Amen.
Run with your life.
Tiza neupenyu hwako.
Amen. Run with your life.
Tizane upenyu.
Amen. Don't say, I know I want just to try. I want to see the cameras.
I'm going to put again the edge and see how it will go.
For sure you'll see and you'll never come back.
Se chokwadi uchaona asi hatizombokuona.
Amen.
Amen.
But totenda mare hamanzvadzi.
But we thank God, brother and sister.
That God revealed himself.
kuti Mwari vakazvizarura.
Amen.
Amen.
In our day.
Muzuva redu.
Which we are living in.
Ratiri kurarama rino.
Hallelujah.
Amen.
Amen. I like this. AD 96.
Mugore ra AD 96.
Amen. Titus came and surrounded the city.
Titus akauya akakomberedza guta reJerusalem.
Hallelujah. Amen. Okay, let me try to find something where I can just read and close.
Regani tsvage pandinga verenge tobva tapedza hedu.
First Corinthians.
Vakorinde vekutanga.
Chapter 2, verse 9.
Yeah. Vakorinde chitsauko 2, verse 9.
The Bible says.
Bible rinoti.
But as it is written, eye has not seen, nor ear heard, neither have entered into the hearts of men the things which God hath prepared for them that loved him.
Vakorinde vekutanga tsauko 2 verse 9 asi sezvakanyorwa zvichinzi izvo zvisina kuonekwa neziso kana kunzwika nenzeve nezvisina kupinda mumwoyo womunhu ndizvo Mwari zvaakagadzirira vanomuda.
But God hath revealed them unto us revealed them unto us by his Spirit, for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God.
Nokuti Mwari wakazviratidza izvo kwatiri isu nomweya, nokuti mweya unonzvera zvose nezvakavanzika zvaMwari.
Hallelujah. Amen. God reveals things to us.
Mwari vanozarura zvinhu kwatiri.
That we might escape from the things of this world.
Kuti ukwanise kupunyuka kubva muzvinhu zvenyika ino.
Hallelujah. Amen.
Amen.
Daniel chapter 2 verse 22.
Daniel chitsauko 2 verse 22.
He revealed the deep and secret things. He knoweth what is in the secret. He revealed the deep and secret things. He knoweth what is in the darkness, and the light dwelleth with him.
Ndiye unozivisa zvinhu zvakadzika nezvakavanzika. Ndiye unoziva zviri murima. Chiedza chinogara kwaari.
Hallelujah.
Amen.
Light dwells with him.
Chiedza chinogara maari.
Hallelujah.
Amen.
So, what do you desire this afternoon?
Saka hushiviro here masikati ano.
To stay where there's light.
Kugara pane chiedza ichi.
Amen.
Amen.
And move away from darkness.
Wobva kune rima.
Amen. And hold on to what the Lord has revealed to us.
Wobatirira kune zvatakazarurirwa naShe.
Amen. And move every step, knowing where we are coming from and where we are going.
Wofamba danho rimwe nerimwe uchiziva kwatiri kubva, uchiziva zvakare kwatakananga.
Hallelujah. Amen. It's only God who reveals things.
Ndimwari bedzi anozarura zvinhu.
Amen.
Amen.
Hana doubt uya uchitudza kuti no, I think zvichange zvakadai no.
Don't try and give us your opinion and say I ndinofungidzira zvichadai.
God is only God who reveals things.
Ndimwari ega anozarura zvinhu.
Amen.
Amen.
Zvisazvazurwa, it's a secret unto him.
The things that are not revealed zvakavanzika kwatiri.
Amen. And it has to remain secret until he reveals it.
Zvinoramba zviri zvakavanzika kusvikira Mwari Ngazvisa pachena.
Hallelujah.
Amen.
God bless you. Let's stand on our feet.
Mwari vakuropafadzei. Ngatisimukei. Timire patsoka dzedu.